sokuziya kwangu inini hurumende kusouth africa matare kusouth africa ndeye kusouth africa ini saprosecutor general wezimbabwe ndinotungamigwa nemutemi wemuno muzimbabwe constitution yezimbabwe ndinoteerera hurumende yezimbabwe nevanhu vemunomo vezimbabwe ndezvo mutemo wemuno muzimbabwe so handisi kuona kuti south african government yacho inouya muno muzimbabwe seiko vachiinvestigeta basa raani in terms of mutemo upi kwandi hapana chaitika baba
ko iri kunzika south africa yakanyora chibvumirano cheinternational criminal court nekudaro inosungirwa kuti inge ichiita izvi nyangwe kunyika dzayakavakidzana nadzo
ndokunga nyika dzayakavakidzana nadzo dziri nhengo dzeicc chata yacho handizvo zimbabwe haisi so vanotamba nesu papi gemu iroro iro haritambike nomutoi iwoyo nokuti hatisevenzesi mutemo umwe chete.